nguva iri kupera nhasi 31 March 2015, and makambani abhadhara, tichitaura nezimura nemafigures ari kubudiswa nezimura iyo pachayo mashoma.
Vamehlo makuru.
Nhau yemitero yanga ine yezvikwereti zvemitero zvemakambani nezimura yanga iri kupera nhasi inyaya inoda kuti iongororwe, nekuti mutemo wacho uri kuti zvekubvumana kwacho ndekwekuti kana wataura kuti une chikwereti ngatiti chemakore mairi, uri kupiwa iwe kubvira muna kutanga kwaapril 1 kusvika muna December kuti unge uchibhadhara chikwereti. Asi tikuona kuti izvo kana munhu anga amboita makore mairi asingabhadhare mitero, kuti azobhadhara mitero yemakore mairi tichiwedzera neinenge yaakuitikawo nguva iyoyo, tiri kuona kuti zvinhu zvinenge zvichirema. Izvi ndo zvatofungwa, ndo zvaitawo kuti makambani mazhinji anga asingapinde pachirongwa asingauye kuzvimura kuti vatizve tine zvikwereti zvemitero zvatinenge tichida kubhadhara.
Asika vamufukari, vashandi vehurumende vari kudawo kubhadharwa, saka zimura yoitawo sei?
Ndo saka tinonzwisisa zvikuru kuti zimura iri panonzi parumana nzombe, nokuti zvechokwadi inonidha kuti icollecte mari inokwana kuti vashandi vehurumende vabhadharwe. Asi handifungi kuti kuuraya uyo wacho ari kubhadhara ndiyo ichaita solution ichatiita kuti tisvike nariini nariini. Chandangafunga inini ndechekuti kwaakutonyatsoona kuti mamiriro akaita zvinhu aya, hurumende inonidha vashandi vaiinayo iko zvino izvi here? Mushandi wacho wese zveshuwawo ane basa raari kuita riri kuonekwa here kuti uyu mushandi uyu ari kuita basa iri? And kana akasaita basa iro riri, zvii zvichazoitika and zvinenge zvichizosvika pakadini? I think we tinonidha kunyatsoita a real stock take chaiyo chaiyo, nokuti vazhinji vari kutaura ivo kuti vashandi vehurumende kana vaakutora mari yese iri kukolekitwa nehurumende then vawandisa mazona. Vachinamata pachavo vakataura ivo kuti iko zvino hurumende yaakungoita mari yokubhadhara vanhu vakagara mumaofisi. Chinoita kuti vagara mumaofisi ndechekuti mari yekuti vachifamba vabude panze vanoita basa ravarofanirwa kuita hapana mari yacho.
Ndodzoka kwamuri vamehlo makuru, chii chimwe chingaitwe nezimura kuti zvinakire munhu wese, hurumende pamwe nemakambani?
Semataura ataita vazulu tatinotarisira kuti zimura inge ichiita ndechekutsanangura makambani neurongwa uyu kuti izvo kana munhu achinge auya zvichafamba sei, nekuti pane kakusa kusatrustana karipo pakati pemakambani vachitarisa urongwa hwezimura. Saka chatinokurudzira zimura ndechekuti ngaidzoke zvakare itsanangure chirongwa ichi. Asi chikuru chatingade kuti chiitwe ndechekuti izvo nguva yekuti mari idzorwe yezvikwereti zvemitero ngaiwedzerwe kubva pamwedzi mupfumbamwe yangaiswa iiswe pamakore kana matatu chaiwo. Kana munhu achiratidza kuti ari kubhadhara, munhu ngaabvumidzwe kuramba achibhadhara kusvika chikwereti chake chaita sechapera. Asi chatoda kukurudzira kazhinji ndechekuti izvo nguva yekudzorerwa kwezvikwereti zvemitero ngazviongororwe. Uye ndoda kutsinha zvakare zvatarwa naamupfukare kuti izvo mari hongu mutero ngautorwe uchinopa kuti hurumende iite mabasa ayo. Asi ngatitarisei mabasa arida unoshandiswa mari iyoyo. Tinonzwa kuti kubvira gore ra2009 kusvika yezvino izvi vashandi vehurumende vakakwira nezvi over 200,000. Tobvunza kuti vaitorwa vacho vainzi vaite mabasa api?